tine kambani yeku France yatiri kushanda nayo tichibatsirana pa kuti mvura isanyarambe ichirasika. Vari kutibatsira ne research, vari kutibatsira neruzivo rwavo, vanotibatsirawo nekutsvagawo mari yekuti tinge tichiita basa iri, nekuti kune yatinoti nani revenue water pachirungu, mvura iya inorasika isina kusvika kuvanhu, kwoita mvura iya inosvika kuvanhu asi vanhu avasingabhadhare tisingazivi kuti pane mhakasvikonekta mvura. Ndobasa ratiri kubatsirana navo iroro, tinge tichiti mvura yese yagadzirwa iende kuvanhu, yasvika kuvanhu ibhadharwe.
Munotarisira kuti pachashandiswa mari yakaita sei?
Iprogramu ichiri kuenderera mberi, saka mari dzinoita dzichiwedzerwawo nekuona kuti programu inenge ichifamba sei.
Harare City Council yakatadza kuita izvi yega?
Hapana asingazivi dambudziko ranga riri munyika munomwe remari, saka kana tinge tawanawo mari hatingambozoti zvitokwanisa zvichatega kuti pane pasina mari yachona. Kana mari ichinge yauya kubva kune vanenge vaida kutibatsira, tinotambira mari iyoyo tichiita basa rinoenda mberi.
Munofunga kuti pangadiwa michina yakadini kuti basa iri riitwe nemazvo?
Michina iri kutoshanda izvozvi, tiri kutocherera mapaipi matsva so.
Ko nyaya?
Ekuisa mamita mudzimba, mamita anenge asingashandi.
Ko nyaya yemaprepaid meters yakamira sei?
Nyaya yemaprepaid meter yaakuuya, maprepaid meter yaakuuya, tatanga ne 80,000. Pane makambani achazodzidza mazao munguva pfupi yekuteera, vakawana makondirakita ekuisa mamita. Mamita taakuenda kuisa mamita.
Tinonzwa sokuti vagari vemuHarare havasi kufarira maprepaid meters aya.
Zvinongosiyana shamwari. Isusu vagari vatinotaura navo vana muzvina dzimba vari kutifonera vachiti uyai kwangu. Tinotaura nana muzvina dzimba, munhu anemba, munhu ane property muHarare, ivatotaura naye, aroda kumaneja bajeti rake.